Anyone expects Russia to make any concessions, then apparently these people do not have enough knowledge, perhaps a short memory. Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova made her comments after being asked about a call on Sunday by U.S. President-elect Donald Trump for an immediate ceasefire in negotiations between Ukraine and Russia to end, quote-unquote, the madness. The Kremlin chief has said that Ukraine must not join NATO and that Russia needs the entire territory of the four Ukrainian regions he has said are now part of Russia if there is to be peace. Conspiracy theorist Alex Jones is keeping InfoWars for now after a federal judge rejected The Onion's satirical news outlet's bid for the company. AP correspondent Jennifer King has more.
Federal bankruptcy judge Christopher Lopez cited problems with the auction process and said the outcome left a lot of money on the table for families of the Sandy Hook school shooting who stand to receive most of the proceeds. Judge Lopez left it up to the trustee who oversaw the auction to determine the next steps. The decision means Jones can stay at his InfoWars headquarters in Austin, and Jones quickly went back on the air to applaud the judge's decision. Christopher Maddy, a lawyer for the Sandy Hook families, said they were disappointed in the judge's ruling, but they are as determined as ever to hold Jones and his businesses accountable for the harm he caused. Courts have ordered Jones to pay nearly $1.5 billion in restitution for falsely calling the 2012 school shooting in Newtown, Connecticut, a hoax. I'm Jennifer King.
A feared Sudanese militia chief willingly and enthusiastically participated in war crimes, the International Criminal Court's chief prosecutor said Wednesday, laying out accusations of rape, murder, and torture against Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman, who is facing 31 charges of war crimes and crimes against humanity committed during Sudan's brutal civil war.
The stark reality is the targets in this case were not rebels, but civilians. They were targeted. They have suffered. They've lost their lives.
Speaking in The Hague, Prosecutor Karim Khan made the case. The ICC is holding 3 days of hearings in the case, the first ever stemming from a UN Security Council referral. At least 6 migrants died attempting to reach Spain's Canary Islands by boat. Emergency services and the Red Cross said Wednesday 5 were found dead among 65 migrants on a boat that arrived on El Hierro overnight. Another was found dead on one of 3 other vessels rescued by the Spanish Coast Guard. Migrant arrivals to the Canary Islands hit a record high for the second consecutive year in 2024, straining the 7 islands off northwest Africa as they grapple with the surge. That wraps up this update, but the world and news never stop. For additional updates, visit our website, voanews.com. 24 hours a day. I'm Christina Menenti, VOA News.
The Hits. VOA 1.
Don't you love it? No, I ain't happy yet. But I'm way less sad. Don't you love it? Don't you love it? think I'm losing my mind. Cause it's half past three and my brain's on fire. I've been counting sheep, but the sheep all died. And I'm trying too hard, but I can't not try. Well, I can't fall asleep and I'm losing my mind.
AJR with Way Less Sad. Hopefully you're not feeling bad, but maybe I can do something to make you feel even better musically, because I've got Teddy Swims and Miles Smith, Harry Styles and Tyla coming up this hour. So let's start things off with Halsey. This is Ego on the Hit.
In the everyday trend, tied up by invisible thread, walking down a razor thin edge, and I wake up tired, think I'm better off dead. Been a few months since I crossed over state lines, talk to my mom, face miles over FaceTime, drink all night till I can't walk a straight line, feel so low but I'm high at the same time, I can't keep my feet on the
floor. This is a pretty good topic before I think about it. So, I'm looking for me to run my cash with Peter. Well, I think I look at the poor, and I'm going to talk to him, I'm going to talk to him, I'm going to talk to him.
Vanga vari vakambotungamira bato reTriple C vaNelson Chamisa vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, echinoichi ziviso chakakosha. Chave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA show na WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana mchina kubatana nesu padande mtandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu, muenda pakanzi update, motsvaka pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7, zinotema zisina divira zakarere kera. Madzimai nevanasikana vakawanda vakaremara vanoti havana mari yekutenga zvinhu zvekushandisa munguva yekutevera kana kuti sanitary pads sezvo vasina mabasa anovawanisa mari. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Nuna idzi dzakabuda pamusangano wakaitirwa pa WhatsApp nesangano reSocial Economic Action for Transformation and Humanity kana kuti SET, uyo wakapindwa nevanhukadzi vakawanda. Mumwe vakatarisana nedambudziko iri muzvare vimba ichese vakati vasikana vazhinji vakaremara vanotadza kuenda kuzvikoro kana nguva yavo yekutevera yasvika nekuti vanenge vasina zvipfeko zvekushandisa izvi.
Hatikwanisi kuwana mari kunotenga mapedzi maruwa. Mwana sikana kana asvika panguva yekutevera hachaendiwo chikoro. Saka nyaya yemasanitary pads iyi, isu kufunga kwedu nemaonero edu atataita sevanhu vakaremara anotirwadza kuti daiwo aitiwa rini.
Vachipawo pfungwa dzavo pamusangano wakaitwa nemugovera wapfuura, umwe mudzimai amai Judith Makasi vakati dambudziko rekushandisa micheka kana zvimwe zvisina kufanira rinoisa madzimai nevasikana panjodzi yekuita chirwere chegomarara rechibereko.
Taindi kuti vari kushandisa micheka nezvimachira zvisingatenderwi zviya izvi zvinopedzisira zviri unhealthy zvichikonzera infection, vogona kupedzisira vachirwara nemacondition zvakaita sana cancer ainouya ipapo nekuti chibereko chinenge chiri easy chichiwana tsvinda inenge ichibva mumachira iwawo.
Mukuru webasa, musangano reset, amai tendai mafutuka vati, zakabuda musangano uyu, zino siririsa, uye wakuruzira urumende, kuti ipe madzimai kare marazifeko izipachena.
Musangano rino urira kodzero dzemadzimai, takarwadziwa zvikuru, takadzimbikana nezvakabuda musangano, dambudziko rokusanganikwa naro, kunyanya nevechidiki pakuwana zvipfeko zvekushandisa pavanoenda kumazuva avo. Tinokurudzira hurumende kuti iite zvirongwa zvekutsvagira madzimai akaremara zvipfeko zvekushandisa pavanoenda kumazuva avo.
Asi vanoona nezvekufambisa kwebasa munyaya dzevakaremara mubazi rezvekugarisana zvakanaka kwevanhu munyika, Dr. Christine Peter vanoti hurumende ine zvirongwa zvekubatsira madzimai akaremara nezvipfeko izvi pachena.
Tinoshanda takabatana neMinistry of Women Affairs kuti tione kuti madzimai nevasikana vakaremara vanowanawo zvinhu izvozvo. Tinoshanda zvekare nemamwe maorganization akafanana neinonzi Period Campaign.
Dr. Peter vanotiwo hurumende ine zvirongwa zvakare zvekuitira madzimai akaremara maprojects anovapa mari kuti vakwanise kuzvitengera zvipfeko izvi.
Tinoshandisa iye inonzi Women Rights Based Approach. Tarisa kodzero dzavo. Tinoona zvakare kuti tinovakurudzira kuti vatange maprojects anovapa mari munzvimbo dzavanogara, kureva kuti tinovapa mari yekuti vatange maprojects iwayo, kuitira kuti nemari yavo yavanowana vanogona kutengawo zvimwe zvinhu vanenge vachisanganisira nesanitary ware.
Manoona nezvekufambisa kwemabasa musangano runorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongai tinarwo, vanoti kushayikwa kwezvinhu izvi kunotyora kodzero dzeutano kumadzimai akaremara. Vakurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti paitwe zvirongwa zvekupa masanitary pads vasikana vakaremara vachangotanga kutevera.
Saka zvandinokurudzira ndezvekuti kune vanogovera vangava vadzidzisi kana vamiririri vemasangano iwayo, pavanoenda muzvikoro vaone kuti vanotanga kupa vanasikana vakaremara mapedzi iwayo. Zvakangofanana nemumanharaunda iwayo, masangano anomiririra madzimai napavanenge vachizoenda kunogovera mapedzi iwayo vakoshese imba dzinenge dzine vana vakaremara.
Madzimai anoti zvipfeko zvinodiwa pakutevera zvinotangira pamadhora maviri ekuAmerica zvichikwira. Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwemadzimai akaremara munyika, asi vakaremera vese munyika vanosvika zvikamu 10 kubva muzana munyika. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Ntimba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yazivisa nhasi kuti iri kutevera zvakasimba mamiriro ezvinhu muSyria uye iri kutaudzana nevari kufambisa zvinhu pari zvino munyika iyi. Mutauriri weKremlin Dmitry Peskov azivisa nezvechido cheRussia chekuchengetedzeka kwemuzinda wayo munyika iyi, pamwe nemakamba emauto ayo agara kwemakore muSyria achibatsira mauto yenyika iyi. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vari kuenda kuJordan neTurkey nhasi mukuedza kukurudzira nyika dzemudunhu reMiddle East kuumba remangwana reSyria zvichitevera kubviswa pachigaro kwemutungamiri wenyika anga atonga nedemo kwenguva ndefu vaBashar al-Assad. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushanda muMozambique vaTanaka Muchemwa. VaMuchemwa avanobva kwaMutoko mudunhu reMashonaland East vanoti mhirizhonga nekuratidzira zviri kuitika muMozambique zviri kuvakanganisa kuita basa ravo vachityira upenyu hwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Mhirizhonga tiri mukati mayo kusaidwabiri isusu turi kubheira, saka tinomboti kubheira tikamboti kusono, saka pamwe pacho tinotombonosanganawo nemhirizhonga idzodzo dzinoti mabasa edu atinoita mamwe acho tichishandira munzvimbo idzodzo. Saka pamwe pacho kufamba kwacho munogona kutozviringidza mukati mekufamba vanenge vaita madhemonstrations avo vachivhara marodzi vachidii.
Saka muri kuzokwanisa kunge muchinzvengana nemhirizhonga iyiwo sei?
Kudzvengana kwacho kutongoti pamwe pacho haufani kuchitombopatisipeita mukati nemhirizhonga yacho iyoyo, nekuti ukange watongopatisipeita imomo
Zvino hamuzotya here kurwiswa muri kumba ikoko kana vakaziva kuti hapano gara chizvarwa cheZimbabwe nezvamuri kutaura kuti vanenge vachinongedza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapindira musarudzo?
Manevo zvekurwisana nezvizvarwa zvekunze kwedzimwe nyika havasati vasvikawo mukati medzasho idzodzo. Asi chinoita kuti vasadari nekuti vanhu havasi kupatisita mumademonstrations kana kutora masaidi, kungozvigarirawo wega usina zvaunenge uchingoitawo. Kana ukaona mhirizhonga yatanga usina kunzwa kuti handina kwandinekwasange ndichitizirwa kwangu wasangowanawo mukana wekuti ndiri uri kumba, ndiwo maponero atiri kutongoita. Plasi kucontinate kwedu vakatongo tikuadvise kuti tisava tinopatisipeta mumademonstrations iwawo. Ndiwa mami atoi tichipota tichinzwa maadvise aanenge achitipa kuitira kuti tinge takachengetedzeka mukati menyika yatiri.
Imi mane nguva yakadiwo muri muMozambique?
Taane nguva yakatiribei tiri imomo. Saka tinomboti ukatibatii pamwe pacho mbodzikorwa kumba woitawo tinoedzikana kuti madhaizi odzoka uchingodaro ndoorarama yedu iyo ndezvati tichitorinoita.
Saka zvii zvikuru zvamunee muchiita muri muMozambique mukurarama kwamuri kuita?
Inini ndiri weudha, ndinechitoita basa rekuweudha, ndogadzira mabhati mabhazi, ndogadzira mavheranda skrini, ndogadzira madhozi, ndinoita zvinhu zvakawanda zvinoitwa nechekuita nesimbi.
Muri kuzowana here misika yekutengesera zvinhu izvi?
Ike zvinezvi zvinenge zvakatoma nekuti dzimwe nguva nzvimbo dzamunee ndinoda kuti mushandire pamwe pacho ndinoda kushandira mumadhorobha. Munhu akavakawo shopi yake anenge aida kuisirwawo mahwindo akanaka, anenge aida kuisirwawo mabhagi abhazi akanaka, anenge aida kuisirwawo mabhuu akanaka. Saka pamwe pacho unotozotoona kuti zvinhu zvichivafekita. Paunenge wakutokwanisa kutoshandira kune munhu anenge atori kunze kwedhorobha, vanenge vaine dzimba dzavo vaya, ndivo vaunenge wakwanisa kuti unge uchishanda nawo. Saka kuti ukwanise kuwana vanhu ivavo zvinoti bozimateti zhinji iri mumadhorobha momukanganiswa inoyo.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvamunoziva here zvakabatanidzirwawo mhirizhongai?
Iye yatiriiti zvinezvi so far hatina kusiya kwekuti unenge uchingonzwawo kana ari matruck driver. Pamwe pacho matruck driver ndiwo anenge uchingonzwa kuti pavanenge vachifamba mumarodzi mo vazovharirwa rodzi, pamwe pacho vazotemwa nematombo vazodii, ndo maripoti atii tichikonzwawo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushandira muMozambique, vaTanaka Muchemwa vari parunhare kwakada kuMozambique neStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti shuviro yavo ndeyekuti vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika akamirira kugadzwa vaDonald Trump vachatora matomu mwedzi unouya vaenderere mberi neurongwa hwekuvandudza upfumi hwenyika hwavakatanga. Ongororo yakabudiswa mushure mesarudzo neAP Vodcast inoratidza kuti vamwe vevanhu vakavhota musarudzo vakati upfumi hwenyika hwanga hwaenda kumawere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vaudza Mavelas Musanganya uye weStudio 7 kuti avaoni vaTrump vachizotevedzera hwaro hwavaBiden sezvo vakatozivisa kuti vachashandura zvinhu zvizhinji munyaya dzezvematongerwo enyika kana vachinge vapinda pachigaro.
Ndinoona kuti makwikwi wayo kupikisana panyaya dzezveupfumi hwenyika anogara aripo pasarudzo dzoga dzoga. Vanhu tinowanza takangamwa kuti panenge pakapinda umwe mutungamiriri savaBiden upfumi hwanga hwakamira sei panguva idzodzo. Zvokuti vaBiden ndinowirirana navo kuzvipembedza kwavari kuita nezvavakaita nemari dzavakawana kubva kuhurumende kuti vashandise, dzakaita sekuvandudza maairport. Tinoona kuti kuno kuOhio kuri kutovakwa airport itsva. Tinoona zvakawanda zvinoitika tichitarisavo isu unemployment rate yacho kuti iri papi. Tozotarisa zvekare zvimwe zvinoratidza kusimba kweupfumi hwenyika zvinogona kuitika pamwe kumastock market uko kuti zvakasimba asi kamaro wadzo ofumi kwenyika haazombosha iko ariko
asi katingaonova Trump vachizotera matsimbe ava Biden here sezviri kutaurwa naivo vai Biden vachiti vanoda kuti panozopinda va Trump pachigaro vawanike vachienda nehwaro ihoho takatarisa nyaya yeupfumi
hazvisi kuzoita saizvozvo nokuti va Trump vane fungwa dzavo dzavanofunga kuti ufumi kwenyika hunofanira kunge huchifamba nenzira yakati ndio saka tichinzwaisi vachitaura kuti tiri kubatirirwa nenyika yakaita seChina tiri kubatirirwa nenyika yakaita seMexico kana Canada pamatarifu ayaya saka ndichazoita zvakati 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 asi vanoongorora nezveufumi hwenyika vanoti ivo kana vaTrump vakaita matarifu iwayo mitero iyoyo yokutenga nokutengeserana zvinhu neChina, Canada, neMexico nedzimwe nyika zvichaita kuti zvinhu zvikwire maAmerica zvigoomera zvekare vanhu saka vane pfungwa dzavo vaTrump zvokuti havasi kuzombofamba negwara ramaBiden zvekare vari kutsidza kuti pavachatora masimba musi wa20 January vachasaina mitemo yokurivhesa zvakawanda zvakara zvaitwa navaBiden
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 makadi henyu ndipa babawe vanhu baba chino gurei ndaida kutaura pamusoro pevanhu vezano PF wanotaura pamusoro penyika yeAmerica nyika yeBritain wanoda kugadzirisa kudzivira Africa iwo watadza kugadzirisa dora chaya mari yenyika kuti iwe nevalue ndogona kugadzirisa Africa kugadzirisa Africa zvavari kuita vanhu vezano PF havasi kuziva kuti zvakaitwa Albert and Assad yazviya ndozvichangoguma zvaita vana mukinangagwa izvozviya musaona sekuti muri vana king wana mambo wana mavaza muchaita zvakaitwa na Assad ai zvinofuma rakanyura
Studio 7 apa kutaura Lloyd Mbeure tinokumbirawo mavaza tinotovakumbira kunge mwoyo wamwari kana vechitaura ngavatanga vafunga ngavasangotaura zvinotipande mwoyo wamavaza tokuudzai vangodakadzwa kungotaura nje kungotaura mungafana je South Africa neZimbabwe South Africa inekodzero dzevantu nyika iri muvantu haisi kumuntu South Africa zvevano majerima zvanobatwe zvakanaka kwete kuzimbabwe munyu mwari chikafu amavaza tinotomukumbirawo
makadiniko muri Studio 7 VOA News ini ndonzi Richard Piri muno muHarare mubvunzo wangu uripo pana vanonzi vamavhaza ava munogara muchivapa vanopikisa vakasena siyana asi vamavhaza vanomirira zano PF ndova munoramba muchingodzokorodza mubvunzo wangu uri pakuti seiko muchigara muchingotora vamavhaza avo munovatora here nekuda kwechinangwa chekuti vanogona kutaura chaizvo here nevanopikisa pakuita nharo kana kuti dzanguva pfungwa dzekungoti vangopikisa nekuda kwekungotipedza simba nekuti finhura
zvinoitiko muzimbabwe ka zvinoitiko muzimbabwe zvimwe zvacho zvinonyadza mamwe maoperation ndokuunganidze mari dzokuti kuzowanikwe vanokambena kune mapata anoshandise mari idzodzo nokuti hamungatumi zimura mukati memarodhu kunze kunze zimura yatinoziva inoshando kunyika dzese inoshandira pabhodha ndo panoperere zvinhu zvese ndo panopindire zvinhu
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Munhau dzemitambo. Sangano reZimbabwe Basketball Union richishanda nePlatinum Sports Academy iri muHarare rakaunza muno muAmerica vakomana nevasikana 22 vane makore ari pasi pegumi nemasere pasi pechirongwa chekushanya nechinangwa chekudzidza mutambo webasketball. Chirongwa ichi chiri kukokerwa nechikoro chepamusoro-soro cheHoward University chiri muWashington DC chakabatana nekambani yeTrax Sports Global uye chakatanga musi wa3 zvita chichipera musi wa13 zvita. Vari kutungamira chikwata ichi vatendai mukuruwa. Vaudza Studio 7 kuti vatambi ava vari kudzidza zvakawanda uye vari kuwana mukana wekuonawo mitambo yebasketball yepamusoro-soro. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naIvans Sininga weStudio 7 nakapteni wechikwata chevasikana uyo achangopedza zvidzidzo zvake zveForm 6 paSt George's College, rumbidzai nzira Masanga.
Vasikana vaishorwa munyaya dzemasports kubva kudhara, asi isusu tavana mukana kuya kunoku kuzotambira Platinum Sports. Tavauya kuzoratidza kuti hazvichashoreki ende tavauya kutamba tavaratidza kuti aiwa sevasikana tinozvigonawo, asi zvevakomana chete tinokwanisawo kuita zvinoratidzikawo zvinodadisawo sezvinongoitwa nevakomana zvaitwawo nevakomana kubva kudhara. And tavauya kuzokurudzira vamwe kuti vanokwanisa kuzviitawo vamwe vasikana and vanokwanisa kutobudirirawo nawo masport achona.
Ngatitarisei rwendo rwenyu sevasikana, wakatanga kuona riini kuti haini ndofunga basketball ndo game rangu inini?
Pandaikura mabrothers angu vanhu vaigona kutamba basketball, saka vakandiinspire kuti ndifarirewo kuda basketball because vaigara vachimukira vachinotraina and vairatidza chido nesport yachona, saka zvakangondipawo the motivation yekuti ndidewo kutamba. Saka kubva primary ndichienda high school form 1 to 4, lower 6 and upper 6, ndakaita chishuwo chekuda kupesa kuda kutamba basketball, saka ndokwazvakabvawo.
Kuenda kumberi tarisiro yako ndeyekuti kudii?
Tarisiro yangu ndeyekuti ini nevamwe vasikana tigonyatsogona kutamba, tigokwanisawo kupindawo maNBA, tichikurudzirawo vamwe kuti vakaramba vachitamba vane chido nechishuwo chikuru vanozokwanisawo kusvikawo kumabig programs anenge maNBA nezvimwewo.
Wakanzwa sei uchipinda uchinoona game? Randanzwa kuti makaona game remaWizards.
Ndakafara zvikuru nokuti tanga tangojaira kungoonawo pamatvs back in Zimbabwe, saka zvino it was a very big opportunity. Saka zvinhu zvakatifadza, zvinhu zvakandifadzawo inini kwezanga zviri zvinyowani kuona a big stadium like that and kuona vanhu vatatangojaira kuona pamasocial media platforms nepatv, so kuvaona in real life tichivaona vachitamba zvinhu zvakandifadza zvikuru.
Uyo anga ari kapteni wechikwata chevasikana chebasketball chiri kushanya muno muAmerica, rumbidzai nzira Masanga, achitaura naIvans Sininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nezvekushanya kwechikwata ichi muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa musoro yenhau zvakare. Kanzuru yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kubatwa kwechirwere ichi mumusha weBelvedere muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Taboka Ncube.